mazvikadzi varanhasi richikosha kudai pasi rese tanga tiine mubatanidzawo hurukuro watanga tichiita kubva kumasangano ari pasi rese takamangana nenyaya yemitemo iriko nezvisungo zvakaitwa nehurumende dzakasiyana siyana kuti kuve nekuenzanisa kunekana pakati pevanhu rume nevanhukadzi vakomana nevanasikana saka tikatarisa kubva mumwedzi wapfuura kwakange kuine musangano wepasi rese waive wakanangana nekuti pane muchibvumirano takatarisana nekuti muupenyu hwevanhukadzi zvikuru sei madzimai vanogara mumaruwa takatarisa kumberi zvii zvingaitwa neUnited Nations zvii zvingaitwa nenyika dzese kuti pave nemubatsira pamwe kuti upenyu hwemadzimai ari mumaruva huendeke panyaya dzeupfumi kuti vakwanisewo kuwana zvikwanisiro minza uye kuti vave vanokosheswa pakudzipisa kuti unyanzvi hwavo kuti mamiriro ekunze aendeke nyika dzigute nzara dzipere uye kuti wose vanhu mhuri dzive dzinobudirira nepunduko tichivazve nemitemo yakasimba kuti nyaya dzemhirizhonga dzibereke
saka zvinokwanisika sei zvemai Ncube muri kuona here madzimai iwaya ekumaruwa vachiwana rutsigiro runotarisirwa
tikatarisa pasi rese nehurumende kusanganisira hurumende yezimbabwe kune chisungo nekukoshesa vanhukadzi vanogara mumaruwa nekunzwisisa kuti ndivo vane bandiko rekuti tikwanise kunge tiine budiriro ine punduso kudya kuzhinji kunorimwa kumaruwa kuti mhuri dzinge dzirive dzakasimba kubva mukudzidzisana tsika nemagariro uye kuti tingotarisa upenyu hwemunhu sevanhu vadi vechitema kungoti unzi wakadzikama zvinhu zvako zviri kukufambira tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama mumweya nekuti kenyika tive nebudiriro rekuti tive nekubatsira pane chete kunenge zvakaoma sei
tipete hedu chirongwa amai Ncube tichitarisa kusimudzira madzimai kuburikidza nedzidzo nechizvino zvino chavepo iye zvino chemadandemutande nezvimwe muri kuona here madzimai ekumaruwa vari kuzviwaniswa izvi
pasi rese kune chibvumirano chakanzi madzimai vari kumaruwa vari kufanira kuti vasvikire madandemutande aya zvigovabatsira kana zvichinge kwaitika kubanga vamafacha nemvura zvigovabatsira panhau dzeutano zvigovabatsirawo kuti vakwanisewo kuti zvikwanisiro kana mashandiro avari kuita muupfumi aendeke.